Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. Bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoita musangano waro muBulawayo. Dare House of Representatives muAmerica rinopomera mutungamiri wenyika iyi Donald Trump mhosva dzekutyora mitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa nhasi kuti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana, pamwe nekumanikidza vabereki kutenga mayunifomu pachikoro, ichiti vabereki vakasununguka kutenga muzvitoro zvavanoda kana kuzvisonera mayunifomu voga. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nevakafanira kubata chinzvimbo chegurukota rezvedzidzo yepasi muzvarekest Coventry mumashoko avo kuNational Assembly vachipa zvikonzero zvekuti sei zvimwe zvikoro munyika zviri kufoira zvakanyanya zvekutoshaya kana mwana mumwe zvake anopasa. Muzvare Coventry vati pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vana vafoire, zvakaita sekushomeka kwevarairidzi, kushomeka kwemabhuku nekudhura kwemari yechikoro. Vati mari yechikoro iri kudhura zvakanyanyisa zvekuti vabereki vakawanda havakwanisi kubhadhara mari iyi. Muzvare Coventry vati hakuna chikoro chinofanira kukwidza mari iyi nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. Vati mari inokwira kudarika apa inenge yave kuda mvumo kubva kubazi ravo.
Application for fees increase should be below 20% increases.
Parech korai fani kukwira nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. Vanoda kudaridza apa vanofanira kuwana mvumo kubva kumunyore webazi rino sezvakatarwa mugwaro rake number 6 ra2018.
Vatiwo zvikoro zvizhinji munyika zviri kumanikidza vabereki kutenga mayunifomu anodhura zvakanyanya muzvikoro, uye izvi hazvibvumidzwe. Vatiwo vabereki vakasununguka kutenga mayunifomu kwavanoda kana kuzvisonera. Muzvare Coventry vazivisa kuti bazi ravo rinoda kupinza varayiridzi zviuru gumi nezvishanu kuti vana vawane varayiridzi vakakwana muzvikoro, asi vati vakapiwa mvumo yekupinza basa varayiridzi zviuru zvishanu chete gore rinouya, vachiti izvi hazvikwanisi kupedza dambudziko rekushomeka kwevarayiridzi muzvikoro. Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi, amai Priscilla Misahirambwi Mushonga, vaudza Studio 7 kuti vabereki vanobvumirana kukwidza mari dzechikoro mumisangano yavo yemaschool development association, asi vozofamba vachichema chema kuti mari yechikoro yadhura.
Saka neimwe nzira tiri kutizvo maparents ngarege kuzvisungirira iwega, ozouyewo popota kuti maschool fees akuita sei ari kukwira, nokuti maschool fees haana kukwira ehurumende, chakwira malevis ari kuitwa achiitwa nechibvumirano chechi chevabereki. Chechipiri panyaya dzemayunifomu, nyaya yehombe yanga iri kuti zvikoro zvazva kuti hamutenge yunifomu kumwe kunhu, munotenga yunifomu yacho pachikoro chete. Yunifomu inenge ichitengeswa pachikoro inenge yakakunzwa mutemo zvisingaiti. Madzimai mazhinji anogona kuzvisonera mayunifomu yevana vavo, asi havasi kubvumidzwa kuti vazviiti, nokuti vari kunzi ngavauye vazotenga chi yunifomu dziri kuchikoro. Zvataurwa kunzi zviri kunze kwechi, kunze kwemutemo.
Vati nekuda kwekuti nyaya iyi inogara ichitaurwa nezvayo asi zvikoro zvisingaterere, paramende yaita chisungo chekuti bazi redzidzo yepasi richaburitsa gwaro rinotaura zvese zvinodiwa, richapiwawo kunhengo dzeparamende kuti dzibatsire kuona kuti mutemo watevedzwa.
Sata tingawa chituza kuti chii chavari kuita chinoita kuti vanhu vasaite zvavari kuti zviri kunze kwemutemo. Ndopota zobvumirana pazvamanzi vaspeaker vachitaura kuti abvumirana kuti vanofanira kupa public statement mumaradio, muTV, manewspaper vachitsanangura zvatataura izvi. Asi vachikurudzira mainspectors avo kuti atenderere muzvikoro. Nokuti dai mainspector achitendera muzvikoro angadai achiziva kuti kune dambudziko. Asi chiri kuitika ndechekuti mainspector haasi kutenderera muzvikoro.
Nhengo dzeparamende dzaratidzawo kusafara nekushomeka kwevarayiridzi pamwe nekuti zvikoro zviri kufoira zvakanyanya zviri kumaruwa nematunhu ekumatebeleland uye kuti varayiridzi vanonzi vanoshandira kune nzvimbo dzine mutauro yavasingagone kutaura. Zvimwe zvisinawo kufadza nhengo dzeparamende inyaya yekuti varayiridzi vari kupiwa mihoro iri pasi pasi pamwe nekuti vadzidzi havana dzimba dzekudzidzira dzakakodzera zvekuti vamwe vanodzidzira mudzimba dzekugadzirira fodya. Muzvare Coventry vati vachapa zvichemo zvese izvi kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema avo vange vasipo sezvo ivo nemutevedzeri wavo vatove pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa nhasi raita musangano waro muguta reBulawayo. Kuti tinzwe zviri kuitika kumusangano uyu, regai tende kune mutoro wedu wenhau Taurai Shava uyo ari muBulawayo. Taurai, ungatiudza kuti zvinhu zvamira sei?
Vachamisa vanga vachisangana nemapoka kana kuti zvikwata zvebato ravo, asi vatinonokei kusvika vakazotangawo kutaura nevanhu. Asi chinhu chikuru chaitika ndechekuti vazotadza kupedzisa nhauro yavo yavaa vachiita, mapurisa achiti nguva yavanga vakataura kuti vachapedza musangano wavo yanga yapfuura. Panga pane mapurisa anodzivirira mhirizhonga kana kuti anti-riot police vane chitsama vanga vachipfuura kana makumi matatu vanga vane imbwa. Musangano yavo vasitiwo zvekuti vanhu vanga vauya vazenge vakudzingwa nemapurisa panzvimbo iyi.
Musangano uyu wanga wakanangana nei?
Vachamisa pakatanga kutaura vasati vakanganiswa nemapurisa sezvandareva, vati musangano uyu wanga uri wekuti vawane mukana wekusangana nezvikwata zve vakuru vakuru vemastructure avo, sezvo vanga vasati vambokwanisa kuita izvi kubvira bato ravo parakaita kongresi pakati pegore rino iri. Saka vanga vachitaka ndechekutanga kuti vakwanise kusangana nevatungamiri vemudunhu reBulawayo.
Chii chataurwa panguva doko iyo yavataura nevatsigiri vavo?
Ndofunga chinhu chikuru chavanyatsokubudisa pachena ndechekuti mashoko ari kubuda ekuti ivo semutungamiri vave kuzopindawo muchikwata chinozivikanwa chichinzi Pollard ndeyekunyepa. Asi sezvandataura havana kuzokwanisa kunyatsokutsanangura mberi zvakanyanya pamusoro penyaya. Tinoziva kuti mazuva mashoma vakasangana nevaimbova mutungamiri weSouth Africa vatavo mbeki. Saka vanhu vakawanda vanga vachida kunyanya kunzwa kuti zvii zvavakataurirana uye kuti sebato vachabvuma here nhaurirano dzingada kuitwa pakati pavo navamunangagwa. Asi sezvandiri kutaura havana kuzokwanisa kuwana mukana wekutsanangurira kuvatsigiri vavo nekuda kwekumiswa kwavaitwa nemapurisa. Asi mushure memusangano uyu wavanga vachisangana nevatsigiri vavo vakawanda, vari kunopindazve mumwe musangano wavari kusangana neNational Council yevatungamiriri vebato reMDC kumahofisi ebato ravo.
Iwe wakwaniso here kumbotaurawo neutungamiri hwekuBulawayo kuti unzwewo pfungwa dzavo pamusoro pemusangano uyu uye kukanganiswa kwavazoitwa nemapurisa?
Ndakwanisa kutaura nava David Coulthard, ndakwanisawo kutaura nedzimwe nhengo vatsigiri zvavo vasina zvezvimbo vanga vachishora zvikuru zvaitwa nemapurisa vachiti izvi hazvina kusiyana nezvaitika panguva yeutongi hwehudzvanyiri hwevachena vakati MDC yakutoita se mapato airwira rusununguko zano nezapu panguva iyi nekuti sezvatinoziva tese munhoroondo yenyika mapato aya airambidzwa kuita misangano nezvakadaro hurumende yevachena.
Tinotenda zvikuru Taurai Shava, uyo anga ari mutoro wedu wenhau. Taurai Shava achitaura ari parunare muBulawayo. Dare reparamende remuAmerica nezuro manheru rakapomera zviri pamutemo mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump mhosva yekuzvidza dare reCongress pamwe nekushandisa masimba avo zvisiri pamutemo. Izvi zvava kureva kuti vaTrump vachatongwa nedare reSenate mwedzi unouya, iro rinenge riine mukuru wevatongi vematare edzimhosva arisa chigaro mukutongwa kwavaTrump. Dare reparamende remuAmerica rine nhengo dzebato rinopikisa reDemocratic Party dzakawanda, asi nhengo dzebato riri kutonga reRepublican Party rinove bato ravaTrump ndidzowo dzine uwandu mudare reSenate, izvo zvinogona kuona nyaya dziri kupomerwa vaTrump dzichiraswa. Pamhosva yekutanga, vaTrump vari kunze vakakumbira mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vavabatsire kuferefeta vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika munguva yeutongo hwaBarack Obama vaJoe Biden pamwe nemwanakomana wavo. VaTrump vanonzi vakaita izvi vakabata mari inoda kusvika kumamiriyoni mazana mana emadhora yaifanirwa kupiwa serubatsiro kuUkraine inove mhosva yechipiri yavari kupomerwa. VaBiden vari kutarisirwa kukwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mudzidzisi pachikoro chepamusoro-soro cheMellon University kuOhio muno muAmerica, Dr. Moses Rumano.
Inini ndiri kufara chaizvo nekuti zvinoreva kuti America ine utongi hwakanaka hunoreva kuti hapana bamunhu ari pamusoro pemutemo. Kana dai mutungamiri wenyika akakanganisa, anofanira kuti agopuhwa zvirango zvinoenderanawo nezvaanenge aita kuchikora. Zvinodzidzisa kuti kana tichitungamira ngatipei kodzero dzevanhu kuvanhu zvakazara.
Saka munoona izvi zvichibatsira chii mukurarama kwavanhu kana mukutongwa kwenyika?
Zvinobatsira izvi mukuti vanhu vanenge vari vatungamiriri vasarudzwa nevanhu vanozoziva kuti vakasarudzwa kuti vatungamire, vanoshandira vanhu, kwete kuti ivo vanenge vasarudzwa kuita vatungamiriri vogotarisira pasi vanhu vakavasarudza kana kumhura. Zvinobatsira izvozvo kuti vagozoziva kuti upenyu hwavo hwese vanenge vane zvirango zvakambotemerwa kuti vakamboimpichwa.
Pane vamwe vari kutarisawo neziso rekuti zvine chekuita nematongerwo enyika nokuti dare reparamende repasi kana House of Representatives yakazara vanopikisa veDemocratic Party, zvichireva kuti vaTrump vari kungopomerwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi nyaya vekazenda kuSenate kwainofanira kunotongwa vanogona kubuda vachinunurwawo nenhengo dzeRepublican Party ikoko. Munoti
hongu vanogona kununurwawo ivo neSenate kune nhengo dzavo dzakawanda, asi ndozvakanakirawo America, utongi hweAmerica hunoreva kuti hune machecks and balances anenge ariko. Dai vaTrump vasina kupara mhosva bai wanga vasida vasina kumbomiswa pamberi pemhosva kana zvirango zvichitongwa zvakapuhwa izvi kwavari izvi, zvinoreva kuti kune kukanganisa kwavaita ofisi yavo ivo. Kana dai zvavo ivo vakasabvaba pachigaro, zvinoreva kuti mukati meupenyu hwavo kana mukati mekuenderera kutonga kwavanenge vachiita vaakuziva kuti vanosvika papi, vanotangira papi, uye achiziva kuti kodzero dzevanhu dzinoita sei.
Tichitarisa nguva iri kusimudzwa nyaya yekupomerwa mhosva kwavaTrump, nyika yeAmerica yaya kutarisana nesarudzo dza2020 dzinoitwa gore rinouya. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyo?
Zvinotibatsira kuti zvichida vaTrump vanogona kuzotiwo kune vanhu vavo vanovatsigira, honai ndanga ndichipomerwa handina pamhaka. Zvichida zvichapa kuti vaTrump vakwanise kuzosarudzwa futi musarudzo iri kuuya, uye zvinogonawo kuti kuna vanhu vakawanda vanozotiwo mutungamiriri wenyika atiri kuti uyu ndiye anoita zvakanaka haasi kutonga zvakanakaba. Zvinogona kuita kudivi rekurudyi kana rekuruboshwe, pekuti zvinogona kubatsira vaTrump kana kuti zvinodzikisa vaTrump pasi vanhu vachinge vachiona kuti hatidiba kuti tigozoita mutungamiriri wenyika anenge achityora kodzero dzevanhu kana anofunga kuti iye ane kodzero kupfuura mutemo wenyika.
Ko zvino siyawo papi bato remademokrats kana vatrump vakazowanikwa nesenate vasina mhosva?
Wanotofara madhemokrats kuti wakwanisa kuita zvavo zvavanenge wakwanisa kuita nekuti simba ravo ravainaro. Senetiwo ine marepublicans akawanda. Kana dai kazoshaya mhosva ikuvapomera kana vakanza wana mhosva, zvandinokarira kuti ndozviri kuitika. Madhemokrats anenge ati isusu taitawo pedu, saka ndozvavanokarirwa kuita. Wanomirira wanhu, wanomirira maconstituents avo, wanoti honai zvatakwanisa kuita izvi. Saki mutungamiriri apuhwewo zvirango nekuti atyora mitemo yanga yaonekwa kuti ndozviri kuitika.
Vanga vari vanongorora zvematengerwo enyika vari mudzidzisi pachikoro chepamusorosoro cheMellon University kuOhio muno muAmerica, Dr. Moses Rumano vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Abdelkader Tebboune vatoreswa mhiko nhasi semutungamiri weAlgeria zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa svondo rapera, iyo isiri kutambirwa nevari kuratidzira munyika iye vachiti kugadzwa kwavo ndekwekuda kutora masimba munyika iye. VaTebboune avaimbove mutungamiri wehurumende yenyika iyi vakawana mavhoti anoita zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana, asi sarudzo iyi haina kupindwa nevanopikisa vanga vachida kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe. Saudi Arabia imwe yenyika shoma dzechimuslimu isiri kupinda mumusangano wemazuva mana muKuala Lumpur, uko uri kuziya nzira dzekugadzirisa nyaya dziri kunetsa munyika dzechimuslim pasi rose. Musangano uyu wakarongwa nemutungamiri weMalaysia vaAmahata Muhammad. Zvichitevera kupomerwa mhosva kwakaitwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nedare reHouse of Representatives, mutauriri wedare iri amai Nancy Pelosi havasi kubuda kutaura kuti vachaendesa here nyaya iyi kudare reSenate kuitira kuti vaTrump vatongwe zviri pamusoro. Vaimbo vamutungamiri wenyika yeSouth Africa vatavo Mbeki vanoti vari kutarisira kudzoka muZimbabwe mwedzi unouya kuti vaone kuti vofambisa sei nyaya dzenhaurirano dzekuedza kupedza matambudziko akatarisana nenyika. VaMbeki vanoti vari kudawo rutsigiro kubva kuSadiki kuti vakwanise kunge vachiyananisa. VaMbeki ndivozve vakamboita mutongi gava pakati pezano PF neMDC pakazoumbwa hurumende yemubatanidzwa muna 2009. Paro mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nevamwe vatungamiri vezvematongerwo enyika vari mugungano rePollard. VaMbeki vari kutambirwa zvakasiyana-siyana munyika, vamwe vachiti vanokwanisa kubata basa asi vamwe vachitiwo vanorerekera kudivi rimwe chete. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavinga, pamwe nemutevedzeri webato reMDCT vaObert Gutu. Totanga kunzwa kubva kuna vaGutu.
Ini ndinofara zvikuru nekuya kwakaita distinguished scholar and African statesman Comrade Thabo Mbeki mazuva mashoma anga ari muna muZimbabwe mazuva maviri, anga nemukuru wenyika President Mnangagwa zvichienda kune mapoliticians vemapata akasiyana-siyana. Ndakaonazve vakasangana na Father Mukonori voku Roman Catholic Church, vakasanganawo nevamwe vecivil society, vakasangana nevamwe vakawanda-wanda vemedia nezvimwe zvakadaro. Saka tinozvokudziona
VaMbeki vachikwanisa here kubata basa zvakanaka.
Chinokosha ndechekuti vatungamiri vemasangano ezvematongerwo enyika vari muZimbabwe ndochekutanga kureva kuti zvatanga tichiona VaMbeki vachikwazisana vachinyemwerera vaine vatungamiri vamapato akasiyana-siyana mucherechedzo wekuti zvichida vagamuchirwa vanovimbwa navo mugore ra2007-2008 ndivozve vakapinda pakutungamirira nhaurirano. Dzikabudirira nenzira yekuti pakazove navatangirai mshakabu vaitunga mira batoro pikisare MDC saka akasike kutanga zvino gona kudaro asi tinofanira kuti gamuchireze kuti iko zvino masamba asiyana nekuti vatungamiri varipo havasivo vaitungamira panguva iyoyo izvi zvinogona kuita kuti nekuti vanhu vave vatsva zvinobuda zvinogona kusiyana.
Todzoka kwamuri vagutu, vamwe vari kuti ivo nhaurirano dzinofanira kuitwa munyika dzinofanira kunge dziri pakati pavachamisana vamunangagwa chete vachiti ivo zvepolad kutukana kwembudzi.
Unoona munene Blessing, ndinotoseka nekuti pfungwa dzakadaro ndinodziona pamasaisai ndoumburuka hangu nokuseka ndichiti vedweka kurasika njere kunowanika muvanhu. Zimbabwe ndeyedu tose, ndo kana mbotakanitaura ndichidaro. Hapana munhu anonzi Zimbabwe ndeyake oga oisa mumbudu oita madira ajojina nayo. Hazvina basa kuti unozviti ini ndine pati yakakura huru mapati madoko saka ngaasavapo ngaasataura. Zvinongoperera kuhope nokuti ihope ihope dzakashata zvikuru muchirungu vanoti inightmare.
Vamavhinga, munoona sei nyaya yenhaurirano? Vamwe vari kuti dzinofanira kunge dziri pakati peMDC neZANU PF chete.
Chiripo zviri paviri. Divi rekutanga hongu vanhu vese vane chekuita nezvekutungamirwa kweZimbabwe vanofanira kuti vapuwe mukana wekunzikwa ichokwadi. Asi pane imwewo pfungwa yekuti munoona pane mutemo weZimbabwe wePolitical Parties Financing Act. Unotaura iwo kuti bato rezvematongerwo enyika rigone kupuwa chikamu chemari dzenyika rinofanira kunge rakati kure kusvika pane chimwe chikamu. Kureva kuti kunyange zvazvo tichiti vanhu vese vanofanira kunge vari munhaurirano pasina anosara, zvakakosha kuti kusasiyiwawo mapato anopikisa makuru tichitarisa umiririri hwavo mudare reparamendi reZimbabwe. Kureva kuti zvinenge zvakatsveyama kuti paitwe nhaurirano dzigosiya vachamisa nebato ravo reMDC, nekuti tikatarisa mapato ane umiririri muparamendi makuru mapato arimo ibato reZANU PF yavamunangagwa nerava Nelson Chamisa veMDC.
Todzokawo kwamuri vagutu, vamwe vari kutika chimwe chiri kunetsa ndechekuti havasi kunyatsoona basa riri kubatwa nePollard pari zvino, kuti munhu zvinzi munyika zvinhu zviri kuchinja kubvira zvayakaparurwa muna Chivabvumo.
Ndoona kuti vateereri vazive kuti maausterity measure kuti abiswe ndisu vePollard, ndosaka pakazobiswa masubsidi akadzorwa kuti aya vatingati sadza hupfu, vanhu vonzi havachakwanisi kubika kana 1 mirioni yesadza.
Vamavhinga, pane chiri kubuda here kuPollard?
Tinototambira mashoko anenge achitaurwa tichizvitendawo kana vachiti tine zvatakataurwa takabudirira mavhiri, nekuti kana vachinge vaita nharurano dzavo vanenge vakapfiga mukova tinenge tisipo ini nemi mukoma Blessing.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain. Manzwiwo zvakare kubva kumutevedzeri webato reMDCT vaobert Gutu vari parunhare muHarare. Muhurukuro dzanga dzichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Makateri kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatigurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri, china nemusi wechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Na le badina lengo ndiku kona ndiri kuNamibia.
Taura itinzwi.
Ah nyaya iri kuZimbabwe yakatooma. Inotonetsa kuti itinzwisise bata ngo chema nawo nevakuru vedu dai vangobata nawo kwano vakwanisa kurarama because namwe iri kumusha uku. Totoshaya kuti totora hama dzedu here tinomanidzira nekumahwani rumo kwatiri kugara kuno.
Mhm saka imi muri kuona sekuya kwemuyananisi mukuru vatabhombeki kungabatsira here?
Ah ndiri kuona sekunge kungangoti batsire like zvavakamboita pa 2008 paya ndo mafungira andiri kungoita kuti dai vangogarawo pasi zvezvitore kupesaniswa nezvekuti ndezvanipfu ndo MDC tongoita vanhu vamwe chete tongoita maitredi mamwe chetewo tonyika yoenderera mberi.
Dr Dendere regai tiyenderere mberi tichiti vazhinji vari kuZimbabwe takaona pakabuda vote iyi vazhinji vaibva vatoti saka Trump vakuenda here zvinorevei izvi?
Zvichaitika ndezvekuti muna January nyaya iyi ichaenda kuSenate. Nyaya yaenda kuSenate zvinogona kuenda zvakadai. MaSenate anogona kuvhota nesimple majority kuti tokuropa macharges zvobva zvaguma. Kana kuti inoita trial. Aiwa, asiwe kuti vatambi vakuenda. Dai kuri kunzi kuSenate kune maDemocrats akawanda majority. Kana kuti dai kuri panguva yekuti maDemocrats nemaRepublicans ari kubvumirana kuti vatambi vari wrong. Vai impeach kwavobva vabuda muoffice. Asi sezvatakaona zvichiitika pana vaClinton, the likely outcome is kuti maSenate Republicans vachava ita kuti vabve pamosha iyi. Asi even zvadaro iyo nyaya yekuimpeachwa inyaya yakaipa nekuti zvinenge zvakunzi muhistory yeAmerica pane vanhu vatatu chete vakaimpeachwa including ivo vaTrump and hapana president anoda kuitwa izvozvo. Then depending nekuti trial inofamba sei, munoziva patrial ndopanouya vanhu vachibvunzwa kuti kwei ukazodii zvichiitika muelection year. Zvinogona kunakira maDemocrats, zvinogona kuvaipirawo. Asi kuna president Trump ivo vavaiswa mukona, saka vakufanira kupedza nguva yakareba vachirakidza vanhu vemuAmerica kuti ivo havana mhosva yavakaita.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi panguva iyo veruzhinji vari kugadzirira dzoro rekisimusi negoredzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Saye kambo angasa kubva kuna Selma Mtukudze. Tavatasuka kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Hurumende inoti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika 20 kubva muzana. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa raita musangano waro nhasi kuvulawayo uyo unonzi wazomiswa nemapurisa. Dare House of Representatives muAmerica rinopomera mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump mhosva dzekutyora mutemo wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu nhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.